manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chikumi 25 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanu PF ropomerwa mhosva yekumanikidza vechidiki mumaruva emasvingo kubhadhara mari uye kuti vakwire mabhazi nemarori achatakura vanhu kuenda kudhorobha remasvingo kuchaitirwa musangano wevechidiki navamugabe.
Isu tatinoda kutaura kuri Zimbabwe kwavateerera ndeyekuti murayiri basa rake rinokwanisa kuti rishandike zvakanaka kana muzvikoro mune atinoti maresources matextbook. Pari zvino muzvikoro hamuna matextbook.
Mamwe masangano evarayiridzi onyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora ekuti varayiridzi vari kuda kuvhiringidza hwaro hwedzidzo hutsva kana kuti karikulamu itsva.
Chandingada kukurudzira vazhinji veZimbabwe ndirekuti mamiriro akaita nyika yedu iko zvino mamiriro ekuti tinofanira kuisa kuimba kwedu maningi kuna Mwari kuimba naMwari kuti Mwari ndiye muvambi uye nemukwanisiri wekutenda kwedu.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuru yatakaita naBishop Anselimo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanupf rinonzi riri kumanikidza vechidiki mumaruva emasvingo kuti vakwire mabhazi nemarori achatakura vanhu kuenda kudhorobha remasvingo uko kuchaitirwa musangano wevechidiki vachisangana nemutungamiri wezanupf uye vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechishanu. Bato iri rinonzi riri kumanikidzawo zvakare vanhu kubhadhara mari dzichashandiswa kumusangano iwoyu. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki mumaruva ekumasvingo vanoti ZANU-PF iri kutuma vechidiki vayo kuti vafambe vachiudza madzishe nemasabhu kuti vaone kuti vemazera madiki vose vatakurwa kuenda kumusangano uyu uchaitwa munhandare yemucheke musi wechishanu. Vechidiki ava vanoti masabhuku ari kutyidzira vabereki vavo kuti vavamanikidze kuenda kumusangano uyu achinzi vanoramba kuenda vachazvionera pamhuno sefodya. Muzvari Tari Gumbo wekudyidzidza kuzaka mumwe wevari kuziva zviri kuitika.
Mayouth emusangano weZANU-PF akafamba achiudza masabhuku nemadzishe emuno muzaka kuti tinofanira kuenda kumusangano waPresident uriko kumucheke. Vakatotiudza kuti tinofanira kunge tiriko, tikasaenda isusu vabereki vedu vanoona moto. Saka tiri kutongoendawo nekuti tiri kumanikidzwa sezvo maelection aapadhuze, saka tinongototi tiende.
Mumwe wevechidiki akaramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake anoti vechidiki veZANU-PF vari kutyora kodzero dzake sezvo mutemo wenyika uchibvumira munhu kuti atsigire bato raanoda. ZANU-PF iri kunzi iri kufamba zvakare muzvikoro zvikuru ichimanikidza vakuru vezvikoro chero zvisiri zvehurumende kuti zvivape mabhazi avo anozotakura vechidiki mumaruva ose edunhu remasvingo. Izvi zvakataurwa nemumwe mukuru wechikoro chekubhikita uyo akadamba kudomwa zita rake.
Chokwadi, takatoonawo matsamba achiuya kuti bhazi rega rega pachikoro rinofanira kuenda kunzonotakura mayouth panouya Purezidendi musi wa30 kuno kuprovhinsi yemasvingo. Ichokwadi, saka isu hapana zvokuzviita, bhazi tichango riendesa, nokuti kana tikarega kuendesa bhazi tinoita topinda panguva yakaoma, nokuti basa racho rinenge risingachashandiki kunyanya tatarisana nesarudzo kudai. Saka takatonzi kana vanenge vatadza kukomplaya zvinoreva kuti munenge muri veopposition musingatsigiri hurumende iripo. Saka tinoti bhazi rinotongoenda, hapana zvokuzviita kana kuda kana.
Mukuru wechidiki veMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai mumasvingo vapori mai vanoti ZANU-PF iri kuratidza kukundikana kana ichimanikidza vanhu kuenda kumusangano yayo.
Isu sevechidiki veMDC tiri kuona kuri kuita kwakaipa zvikuru, nokuti munhu anofava ni kodzero yekusarudza chanoda musangano wanoda oro munhu anofanira kumanikidzwa kuenda parali orochi anofanira kuenda kumusangano waanenge achidi akasunungurwa kuti adi aende uyezve tinoona takatarisa nebumbiro redu remutemo tinoona kuri kutyora mutemo wehurumende nekuti munhu anofanira kumanikidzwa kuita zvaanenge asingadi munhu ngaende kwaanenge akasunungurwa kuenda uye zvekuitwa namadzishe nemasabhu isusu tiri kuona futi kuri kutyora mutemo uye nekusaziva kutungamira vanhu saka isusu takazvitarisa isu vechidiki vemutc tichaedza nepatinogona napo kukurudzira kuti vanhu vave vanosarudza kuita zvavanenge vachida vakasununguka
kunyange hazvo sachigaro wechidiki muzanup f masvingo vanobhendarombe varamba kutaura nestudio 7 parunhare mumwe wechidiki kumasvingo wezanup f ada kuzikamwa nezita rekuti comrade spindi pindi aramba kuti vechidiki vezanup f vari kumanikidza vanhu
kumanikidza vanhu tingati kunyepa hatisi kumanikidza vanhu isu tiri kukoka vanhu vose kumusangano mutungamiri wenyika purezidendi wedu vamugabe tovada semayouth ende semayouth tichaenda in our numbers havasi kuramba vanhu havasi kungunyikidzwa zvekutaura vanhu izvokunyepa gadziriro dzafamba zvikuru ndoti iko zvino ndikatarisa vatenge takuma 90% preparation zvokuti haiwa mukuru ngaauye takavamirira
asi vazhinji vanoti ichokwadi kuti vanhu vari kumanikidzwa migwagwa mumaruwa nemudhorobha remasvingo yakatotanga kugadzirirwa kuitira kuti motokari dzichatakura vanhu dzifambe zvakanaka musangano wavamugabe uyu ndewechitatu vachitenderera nyika vachisangana nevechidiki vebato ravo ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba
sangano rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti riri kushushikana kuti urongwa hwekunyoreswa kwevanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya hwanyanya kunonoka mukuru wezesni amairinda echipfunde vhavha vanoti vanotarisira kuti nepave nenguva dai Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakatozivisa nezveurongwa hwayo uye mafambisirwo achaitwa basa rekunyoresa vanhu amai chipfunde vhavha vanoti mutsauko uripo pakati pesarudzo dzegore rinouya nedzimwe dzakamboitwa munyika inyaya yekuti pari kuda kushandiswa michina mitsva yebiometric voter registration kana kuti BVR iyo isati yamboshandiswa munyika vanoti izvi zvinoda nguva yakakwana kuti zvidzidziswe vanhu ngatinzwei hurukuro yataita navo
izvo zvinhu zvatiri kutogunun'una kuti zvanonotswa nokuti tinenge tichiti shambadzo idzi dai dzachitangisa uyezve neoperational plan yekuti dai yachitangiswa kuti zeti vachatanga kupi uyezve kuti urongwa uhwu hunenge huchizofambiswa sei sezvo muchiziva kuti vari kutangisa prosesi iyi afresh kucreata polling station voter registration haisati yamboitwa muno Zimbabwe particularly kushandisa mamishini nebiometric voter registration saka tachitokurudzira kuti dai zeti yachitangisa kutofundisa vanhu kuti vanhu vazive nokupublicisa process iyo kuitira kuti pavanozokwanisa vanhu anenge vatoredi ende vaakutotarisira kuti dai chirongwa ichi chachitotangisawo vachiziva kuti zvinoitwa sei
imiwo sezesine mune zvamuri kuitawo here pasi apo kufanodzidzisa vanhu kana kunyeurira vanhu pamusoro peurongwa hutsvaihwo
isusu sezesini tiri redi anytime kana zeki yangoburisa madates nokuti zvinofambiswa sei tinova redi tine mamembers edu ari all over the country sezvo muchiziva kuti tinoshanda nemamwe organizations akapararira nyika yese saka anytime kana tichinge tangozova madates nokuti urongwa hwacho huchafambiswa sei tinobatsira tichashambadza nokubatsira kuita voter education panyaya iyoyi
vazhinji vari kunyanyokurudzirwa kuti vanga vachienda kunonyoresa kuvhota ndevechidiki nemadzimai pane dambudziko ramuri kuona here ringange richizowanikwa pane mapoka maviri aya vechidiki nemadzimai
vechidiki ava kazhinji savana vanenge vakachengetwa navabereki havana dzimba kana mabhills anouya mazita avo kechipiriwo futi madzimai vakawanda vakaroorwa dzimba hatina propeti mabhills anouya ari mutara nababa saka dambudziko iroro rinenge riripo pakuti hatina proof of residence inotarisirwa kwozoita likely issue yeinterest that's why ndichitaura apasi kuti kana pachinge pasina kukurudzirwa nokufundiswa vanhu kuti zvinofambiswa sei tinoreva kuti masekta ivo amataura ndo vanonyanya afektwa kuti kazhinjisa vanoshandiswa kuenda kumusangano vachiimba vamwe vachiita zvokukampena semayuta asi kuzonoregista havasi haregista
Avanga vari mukuru wezesini amairinda echifunde vhavha vari parunare nestudio 7. Mamwe masangano evarairidzi anoti ari kunyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza hwaro hwedzidzo hutsva kana kuti curriculum itsva uye vamwe vacho inyope. Mutungamiri wesangano reptuz Dr. Takawafira Zhou vanoti mashoko aya anoratidza kuti vaDokora vari kure nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Umo varairidzi vari kukundikana kushandisa curriculum itsva iyi nekuda kwekushayikwa kwezvinodiwa. Dr. Zhou vanoti pane kuti vaDokora vamhanyire kushoropodza varairidzi, zvakakosha kuti vaende kuvarairidzi vataure navo. Mamwe masangano ari kushoropodzawo mashoko anonzi akataurwa navaDokora aya ndere Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nemutungamiri weProfessional Educators of Zimbabwe waWilson Makanyaire nesangano ravo. Vachitaura pane mamwe mabiko akaitwa kuhurungwe kumashanaland west mazuva apfuura, vaDokora vanonzi vakati hurumende haizombozezi kudzinga varairidzi vanenge vasiri kushanda uye vari kuvhiringidza chirongwa checurriculum itsva iyi mabasa, ichivatsiva nevamwe vakawanda chose vakapedza zvidzidzo vakatomirira mabasa. Studio 7 yakundikana kubata vaDokora kuti tinzwe udivi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Zhou pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti vaDokora pamwe chete nemutevedzeri wavo vaMazima napemanent secretary vanonzi vautete Masango vanotuka varairidzi kuti varairidzi vane usimbe, varairidzi havaite basa, varairidzi vanota kuti nyukarikula misabudirira. Isita tinoda kutaura kuri Zimbabwe kwavateri yando yekuti murairidzi basa rake rinokwanisa kuti rishandike zvakanaka kana muzvikoro mune atinoti maresources matextbook. Pari zvino muzvikoro hamuna matextbook. Plazi tiri kuti vaDokora pane kuti vamhanye kungoshora varairidzi vanofanira kuti vauye kuvarairidzi vataura navarairidzi varairidzi vataure kuti zvino hazvina kumira zvakanaka. Murairidzi munhu anofunga, munhu ari mucontrol yeclassroom anofanira kuti atihove mukanwa wekuti ataure zvaanofunga kuti ungadzidzisa sei matextbooks arimo.
Asi chii chiri kutadza kuti munge makatora matanho iyo yekutaudzana kubva pekutanga?
Tinongopa kuti tidano ndechekuti vaDokora havana language yekutaurirana. Zvitibatsira kuti chinhu chiitike zvikuru sei mueducation, asi kwete kwete zvinofanira kuti vanhu vatanga vagara pasi vataurirana. Ine rima harikondi chiuru charatimwa hachisanyinda matendera kurira hwamaviri. Asi vaDokora vanofunga kuti ivo chete ndo vanoziva vanoofisa big office, vanofunga kuti kugara maoni kuru kuredi ofisi ndekufunga.
Saka makasvitsawo here zvinyunyuto izvozvi kumahofisi emakurukota iwaya?
Hongu, takanyora magwaro akawanda petition yatakatombonyora tikaendesa nekuparlamendi, takatumira zvekare kuparlamendi tichida kuti tinoudze kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kana izvezvino varairidzi vari muzvikoro vatozi kuti mazamanishoni atanga akamira sei, vari kungotita asi hatina kana anozi maspecimen papers kuona kuti zvinhu sei tange ichibvunzwa sei.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9190am pa4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Taurai Justice Sadza Uchi vanogara paPennsylvania apa muno muAmerica. Makadii mukoma Taurai?
Tinofara mukoma, imi makadini zvenyu?
Aiwa isu tirinani zvedu. Mukoma taurai tuda kuti timbo taurewo nezveupenyu hwenyu muri muno muAmerica muchienzanisa nekuZimbabwe. Mukati zvii zvakasiyana?
Pane mutsauko mukuru chaizvo. Ndinoona kuti kuno kuAmerica vanhu vakasununguka kutaura maonero avo nezvunhu nokuratidzira zvavanenge vasingafari nazvo. Zvakasiyana nokwedu kuAfrica. Ukataura zvinhu zvinenge zvichipukana nevanenge vachitonga kana vakuru venyika, unogona kuedzerwa wava kuchitox kana kunyangariswa kana kutorerwa hama dzako dzichirohwa paunenge washaikwa vachikutsvaga. Haugoni kuburitsa zviri pakati pomoyo wako kana kuratidza zvausingafari nazvo, kuratidzira zvamunenge musingadi munyika yenyu, hamugoni kuzviita. But kuno kuAmerica ndinoona kuti vanhu vakasununguka zvavasingafari nazvo maererano nematongerwo enyika, ingava mitemo inoiswa. Vanhu vanoratidza mwoyo wavo kuti izvi hatizvidi.
Asika kuna na Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica, vatungamiri venyika vakavanenge vachiti imi vechidiki munenge muchifurirwa nevekudzava kuti mupandukire hurumende, nekudaro ndosaka vachirambidza vanhu kuratidzira.
Hatigoni kufurirwa nevekunze nokuti isu tinoona nhamo tichikura. Isu ndisu taishaiwa chikafu tichikura, ndisu takaenda kumakoleji tikaswera nenzara kumakoleji tichishaiwa chekudya, tikavamwe vakatadza kupedzesa makoleji nenyaya yekuti papa wakudiwa maschool fees, vanhu vakashaiwa mafees, malona akakatwa. Vanenge varipo ndo vanoona nhamo yacho. Hondo iyi ndeyedu, saka tisu tinofanira kuirwa. Ndo patinozosimudzawo inzwi tichiti aiwa zvakwana, madima tsvakawo vamwe vanogona kutibatsira munhamo yatiri kuona. Saka inzwi redu patinorisimudza tinenge tine tarisiro yekuti rinzwikwe, rigamuchirwe, zvakashata zvatendekwa zvigogadziriswa kuti nyika ienderere mberi. Nokuti vaiva kumberi kwedu vakawana mukana wekudzidza, vakapuwa maloni, isu takadzidza kusvina maloni, tikaita enhamba yavanhu, hai nhamba yavanhu vakaita madropout vatadza kubhadhara. Vabereki vedu vanenge vachinetseka kutiendesa kuchikoro. Saka kana wachengetwa unofanira kuzochengeta mubereki wako. But kana nyika ichigadzira magraduate wekuti azotengesa majuice card, unochengeta mubereki wako sei? Ko kana mubereki akatora loan kubasa kwake kuti akuendese kuchikoro, achiti iwewe kana wapedza mangwana uzomuriritira, unomuriritira watengesa majuice card mangani?
Saka muchitarisawo maendero amaita kuchikoro, muri kuti panga pasina mari yekuti hurumende ibatsire vadzidzi, zvanga zvichikonzera matambudziko akaita sei?
Zvakakonzera matambudziko akawanda, nokuti isusu patakaenda kuchikoro maloni akanga asisipo, ndobva mainvesta atanga kubhadharisa vanhu mari. Saka mari yefees yaiyanga isingawaniki, uye chikafu chaitengwa unenge usina mari yefees, unenge usina mari yechikafu. Taishandisa US dollars anenge asingatowanikwi munyika medu. Saka zvinhu zvanga zvakationera kuti uende kuchikoro, nokuti unonzi ndinoda a typed assignment, unoitaipa neiwo hauna kombiuta. Kana waitaipa unokumbira munhu ane kombiuta, inoda kundoprindwa, unoiprindisa seiwo wamboshaiwa mari yesadza. Nokuti sadza raiita less than a dollar or ngatiti dollar. Kuprinda maassignment kana uchiita maarts, vana history and development studies vaya vaya, dzinenge dziri nyambo dzakawanda, there are so many pages involved. Unoprinda mangani, hauiti module one, unogona ngochiita mamodule 6 or 8. Which means mari aidi pakuti ukombaile maassignments, iwo uchikombaile maassignments at least 4-5 every week. Yanga yakatiwandisira.
Asi iri dambudziko munoona richigadzirisika here muZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu hurumende kairi kuti haina kana kobira?
Zvinhu izvi zvaigadzirisika dai kwakuri kuti there was democracy in Zimbabwe.
Mave muno muri kutarisirawo here kuti munge muchienderera mberi nezvidzidzo zvenyu?
Hongu, ndinoda kuenda kumberi nechikoro. Ndinoda kuita zvandaishuvirawo kubva ndichikura, kuti kana ndakura ndoda kuenda kuchikoro ndoyakuitawo programu yangu yeaircraft engineering.
Saka kuMidland State University maita zvidzidzo zvipi?
Ndaita yainzi surveying and geomatics.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu mukoma taurai.
Zvakanaka, mava nezuva rakanaka.
Manga makateerera kubva kuna mukoma taurai Justice Sadzauchi, avo vaimbodzidza paMidland State University asi vave kugara muno muAmerica. Aiwa, hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesa kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu, unondipa simba.
Ndingada kukurudzira vazhinji vezimbabwe ndiro kuti mamiriro akaita nyika yedu iko zvinezvi mamiriro ekuti tinofanira kuisa kuimba kwedu maningi kuna mwari kuimba namwari kuti mwari ndiye muvambi uye nemukwanisiri wekutenda kwedu pane maeconomic blueprints akawanda akazamwa chaizvo anosvika 14 kana kupfuura kunyika yezimbabwe asi ese wayo haana kukwanisa kuudza pfundudzo saka tiri kuti vanhu ngavaise kumbe kwavo kuna mwari vechokutanga vakwanise kuporesa nyika yedu chechipiri vanhu ngavadzidze kushanda nemaoko avo vachiita madhidhauko akanaka akarurama asina ukopokopo nokuti hazvina kururama kuti timirire kuti nyika itange yanaka kuti tigotanga kushanda mwari vanogona kutiropafadza semaindividuals kunyange tiri musituation yatiri panguva dzinoi saka tinofanira kukurudzirana kuti tishande nemaoko edu nekuti mwari vanoropafadza mabasa emaoko edu ngatirege tingorivara tichingoti ha nyika haisina kumira zvakanaka saka isongomira ngochema kusvika nyika yazoita zvakanaka mwari vanovimbisa mushoko ravo kuti vanokwanisa kuunza gohwo mukati meupenyu hwedu kunyange zvinhu zvisina kuenda zvakanaka hasi chekutatu chatinogona kukurudzirana ndechekuti vanhu ngavadzidze kushanda muzvikwata zvikwata tisaita humbindimboga mukuita mabasa emaoko edu pamwe pacho zvinongoda kuti tikwanise kushanda in partnership kana kuti incollaboration nevamwe kuitira kuti unyanzvi hwedu hukwanise kunge hwakawanda hugounza pfundiso mukubata kwedu.
Makereke anozikanwawo zvakare Bishop Magaya achirerutsa ndima mune makaoma imomo kungava kuburikidza nekutaura iko kwamuri kuita mabasa ekubatsira nezvimwe. Imiwo nekereke yenyu zvii zvamuri kuitawo?
Right. Kereke yangu inonzi Grace Ablaze Ministries International. Asi zvatinoita kukereke ikoko kubatsira vanhu kuti vazive kuti mwari vanoshuvira chaizvo chaizvo kuti tikwanise kuziva upfumi hwakatipoteredza hatingati muchirungu to discover your locally available jesu tisanyanya kudhipenda nemadonors nekuti madonors vaya vanhu vanobatsira vanhu vazhinji vacho vatonoitawo kubatsira vanhu kuita vachipa mari asi isu tine zvatinokwanisa kuita kutsvaga munharaunda dzedu kuti tione kuti zviwanikwa zvatinokwanisa kushandisa munharaunda dzedu kuti tikwanise kuva vanhu vane pfundiso ndezvipi tozviidentifya izvozvo totanga kutishanda nazvo mwari vanotiropafadza mumaeffort iwayo.
Nhasi shoko ramungapa kurirawo vana vezimbabwe kubva mubhuku dzvene nderipi Bishop Magaya?
Zvandingada kushumira kuvanhu vamwari pazvara nhasi ishoko rinobva pama tisarema chapter number 4 kubva paverse 1 kusvika paverse 3 kana 4 bhaibheri shoko ramwari rinotaura tichiti izvo imimi mwari makandidzivisa mugomba guru guru mukandidzivisa mumadhaka akanga akasimba mukandigadza tsoka dzangu panzvimbo yakaoma mukakonzeresa kuti urongwa hwangu hwandakanga ndinahwo hugobudirira makaita establish my going mwari ndichakuimbirai rumbo rukuru ndichakuimbirai rumbo rerufaro nekuti mwari makandipa dzimuro. Shoko iroro rakaverenga pazvara nhasi rinobudisa pachena hama dzangu muzimbabwe kuti nometa tiri musituation yakaita sei nometa tiri mugomba rakaita sei rakadzika zvakaita sei mwari vanovimbisa kutibudisa mugomba iroro mwari vatibudisa mugomba iroro vanovimbisa kutibudisa mumadhaka mukati meupenyu hwedu unofanira kunge uri musituation yausingazivi kuti ungabuda mairi sei unogona kunge uri mugomba rakadzikadzika raunogona kunge wakazvipinza nokuda kweuyanga hwako kana kuti wakazvipinza nokuda kwekusanyatsopepuka kwako asi ikozvino watendeuka wakuziva kuti aiwa mwari ndini mudzikinuri wangu kupfuura kuna mwari mwari vanokwanisa kuzvidzikinura kubva mumadhaka iwayo mwari vanokwanisa kutidzikinuro zvekare kunyange muzvikweredzi zvatakaita zvemirekere as long as
taku zima uye patendeka kuti hatifanire kungopinda kana kuzvipinda muzvikwereti zvinobve zvipinda muna taipereva mwari vanokwanisa kuti dzikinura kubva kumakomba iwayo ndinakukurudzira kuti uvimbe namwari pazvara nhasi jehovha vanokwanisa kukuvandudza ndoda kutinamate kuchidimbu baba wedu zita rajesu kristu ndinokutendai nekuda kweupenyu hwevana venyu munyika yezimbabwe munamata zita ramambo jesu tichitsiura mweya yese itsvina mweya yese yerima inobata ukatuma upenyu hwedu ichitizivisa kuti tiwane kubudirira kwedu zinonamata mwari vekudenga kuti munyukure vanhu venyu pazara nhasi mujandaya dzavari mugomba guru ravari mumadhaka maari mwari mugoita establish the going of your people kuti zita renyu mwari dzokudzwa vanorwara vavatorese muzita rajesu kristu amen
avanga vari Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International vari parunare muHarare neStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbwa neChrist like choir. Iye zvino tokupai kambo shanyai kubva kuchikwata mbira dzenharira. Kambo kanokwezva vashanyi kanonzi shanyai kakaimbwa nechikwata mbira dzenharira kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Bato reZANU-PF ropomerwa mhosva yekumanikidza vechidiki vekumaruwa ekumasvingo kubhadhara mari dzekushandisa kumusangano uchaitwa kumasvingo kwakare uye kuti vakwire mabhazi nemarori vachienda kumusangano uyu. Mamwe masangano evarairidzi onyunyuta nemashoko anonzi akataurwa negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora ekuti varairidzi vari kuda kuvhiringidza waro wedzidzo utsva uye inyope. Nhasi manzwawo muchikamu chedu chechitendero hurukure yatakaita naBishop Anselmo Magaya vekereke yeGrace Ablaze Ministries International. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Sitandekile Mhlanga.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VO